Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaNichols vakatanga basa ravo muZimbabwe nezuro, vati America inoyemura zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe pakugadzirira sarudzo. Zvakaita sekukoka vekunze kuzoongorora sarudzo idzi, pamwe nekupa mukana kumapato ose kuti atsvage rutsigiro akasununguka. Asi vati zvakakosha zvikuru kuti ZEC iite zvese zvainokwanisa kuita kuti vese vari kupinda musarudzo idzi vafare, pamwe nekuimba nemafambisiro airi kuita basa rayo.
It's crucial that the ZEC institute all measures that they can to increase confidence in the process. The people of Zimbabwe should understand how the process works. The tallying of the votes, the transportation of ballots, and the vote tally sheets needs to be clearly understood. The exercise of the vote needs to be kept secret.
Vati kuita sarudzo dzakachena ndezvimwe zvezvinhu zvinoita kuti America nedzimwe nyika dzivandudze ukama hwadzo neZimbabwe. Kunze kwesarudzo, vaNichols vati Zimbabwe inofanirawo kuremekedza kodzero dzevanhu munyaya dzeupfumi pamwe nematongerwo enyika. Panyaya yekuti nyika yavo yakamira kubatsira masangano achienda akazvimirira nemari, mushure mokunge masangano aya aonekwa kuti aishandisa mari zvisina mwero, vaNichols vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira masangano aya, asi vakati anofanira kutevedza mitemo yemashandisirwo emari iyi. Vatsigira danho rehurumende yavo uye vati masangano anoshandisa mari inobva kuAmerica zviri pamutemo acharamba achiwana rutsigiro. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navaNichols kuti ZEC inofanira kuita basa rayo pachena.
Titarisakuti vanhu vari kupinda muelectioni vazhinji vanenge vachitarisira kuti ZEC ndiyo yatingati referee, ndiyo inofanira kutarisira kuti vese varume manager vanonzwa zvatingati vanzwiwo kuti takuenda muelections zvechokwadi. Saka ZEC ngaiedzeona pose painokwanisa kuti vari kupinda muelections vaone ZEC iri kuita zvinhu zvayo nemazvo.
Mapato anopikisa munyika haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa neZEC. Kunyangewo mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti ZEC haisi kuita basa rayo zvakajeka. Mutungamiriri wemachechi ari pasi peEvangelical Fellowship of Zimbabwe Dr. Shingi Munyeza vanoti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC.
Pane zvakawanda zvine ruzha zvisina kunaka zvisiri kutifadza. Tichiri kutaura navo vari kugadzira sarudzo iva veZEC nevamwe nemapolitical, iyo iye yataita nhasi ndeyekuratidza kuti tiedze kuramba tichitaura tigadzirise zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Asi pane zvakatoti wandei zviri kutinetsawo kuti izvi zvikasagadziriswa tichiri kunogoma elections zvinogona kuunza mhirizhonga kana tayambuka pamberi.
vaNichols vati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe uye zvakakosha kuti munhu achakunda musarudzo atevedze bumbiro remitemo yenyika. Vachiti kana izvi zvikaitwa, nyika dzepasi rese dzichatanga kuryidzana neZimbabwe zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.